Ini ndini Marvelous Mshanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi chishanu kubumbi 7, 2017. Studio 7 inoshisa makore gumine mana ichitese nyura shiriku isika muZimbabwe. Mari yoramba ichineta munyika zvisinei nekuti hurumende yakaparura mabond nozi. Sarudzo by-elections dzoitwa mangwana kumwenezi Gutu neZaka. Masoja anorova zvakaipisisa vadzidzi vepachinoi University of Technology vachinzi vakaisepi bhora jena remutambo wepool. Makanzura ezanopf anovhiringidza chirongwa cheWorld Health Day kuEpworth. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kucherechedza kusvitsa makore gumi nemana kwaitwa neStudio 7. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.